achisoneke mudzivepwe. Takangoona mapurisa asvika vachikumba munhu wese nenhunzi. Chero neani wavaiona, journalist, mupurisa kana nani zvake, vachitora vachiti aiwa vanhu vese vasungwa. Ini hangu ndandisimo ndiri kuagricultural show, asi zvinhu zvakatishamisa nekuti vanhu vakangoya vachitora vachiti mese mune mhosva. Ndokukanganisa chirongwa chekanzuro chachichiitika mutauro yanga ichiitika, vachiti vari kutsvaka vanhu vapara mhosva mukanzuro chemba.
Manga mambovudzwa here namapurisa kuti pane vamwe venyu vemakanzura vari kutsvakwa?
Hapana anga ambotaura kuti pane makanzura ari kutsvaka. Chinotishamisa ndechekuti makanzuro anga achitoita basa rekuti vemuHarare vange vachiwana mvura, vange vachigara zvakanaka. Mapurisa acho ndoo vanofanirwa kunge vachiitirwa mabasa anga achiitwa nevanhu ava, asi vanouya vachiita sevasvika pamuzinda wembavha nemakororo kungotsvagurudza nekungoshungurudza vanhu zvisina kana mutemo, zvisina kana kumira pamurauro.
Zvino imimi sameya nekanzuro yenyu moita sei nenyaya iyi?
Tichange tichataura nemukuru welocal government kuti aishi kochii chaakuitika. Taakuita yetsuro nembwa here mukushanza kwatinoita? Taakuita yekungodzingirirana here zvamutsana muchuru tsuro nembwa? Kana kuti tichange tichisevenza zvakanaka, handioni zvakafanira kuti tinge tichisevenza tichidai, tichikumba munhu wese anenge ari mukanzuro, tichikumba munhu wese ari kusevenza nebasa raanenge achiita.
Sokuzva kwenyu vanhu vese vanga vasungwa vasunungurwa here?
Vasunungurwa vese pasina kana hanzi ane mhosva. Ndo zvinoshamisa kuti zvino vanhu vanongoya votora vanhu vovasunungura, vanhu vari kuita basa reguta. Zvinhu zviri kuitwa ndezvekuti guta rigare zvakanaka. Imimi mongoya motora semuri kukumba shwarara kana majuru.
Sokufunga kwenyu imimi munofunga kuti izvi zvaitirwe chii?
Hatitozivio kuti zvaitirwe chii. Tichange tichitaura nemakuru emapurisa kuti zvino munoshandika here muguta macho, riri kuindepi guta racho. Kana vanhu vachikwanisa kumiswa pamusangano wakakosha zvikuru wekanzuro, mari dzinenge dzarasika ipapo, nguva inenge yarasika ipapo, motora vanhu semuri kungotora vanhu nje muinda navo moti kwanza hatina mhosva yatazoona yamakapara, asi tangokutorai. Ingava nyika here? Ingava nyika inongotorwa vanhu seizvozvo here? Handizivi kuti mapurisa acho ari kuda kusevenza sei, vari kufunga sei mumusoro yavo, asi isu maonero edu tiri kuona kuti izvi kuita mahumbwe neikutonge kwenyika, kuita mahumbwe neupenyu hwevanhu, kuita mahumbwe nemasimba avanenge vakapuwa paconstitution.